Dai uri muchero, taiti uri dorofia. Kunzeri neminzwa, kumenya utangara kwisirwa pasi. Mukati mozi dzega dzega, utsenga waka sunge shaya. Oto ndimisira besu zechinya muko. Wakoshi waere kuti wa emeriti umani muwani kwa shake.
Iveduwe, vamwe mchiru kumatutuizu vamwe tava kushide. Freedom of speech nama equal rights house.
One day, my eye.